Mwaka wekutengesa foja waparuwa nasi ni mwe mtevezeri we mtungamiri wenyika wa Kembo Mahadi pa musika we Tobacco Sales Floor. Apo mtengo we pa msoro wange uri madora mana ni masenzi makuma shanu pa kilogramu. Mtengo we pasi uri pa masenzi makuma viri pa kilogramu. Mitengo iyi haina kufadza varimi wakawanda au watika na mitengo ikasawezera. Varimi wakawanda wanukuna kutaza kuri mafojika va Costa Kapfudza ave kumvurwi. Vauza Studio 7 kuti mitengo ya nasi ino itakuti varege kurima foja za chose. Vaka Pfudza vanu tibambo mira kutengesa foja yavo uye vave kuno itengesa pa mkoto.
Kato kanza za nitu shangu kumusha chisa yungu break market. Kwezi break market ito badala foja nikaina hili pakona hili break market ya vayi dola 50 watu lipa US.
Vamwe vasina kufara nemitengo yefoja ndiishe musarurwa vekumashonaland east avo vati vambomira kutengesa foja yavo.
Kujorera varimi kumashure haye zotombokanzura sewo tombokanzura sewo yacho tomboona kuti zvinofamba sei ya
varimi havasi kufarawo nenyaya yekuti kunyange hazvo foja yavo ichitengeswa kunze kwenyika ivo havasi kuzopiwa mari yavo yese ari madhora ekuamerica. Pasi pechibvumirano chakaitwa nereserve bank of Zimbabwe nekambani yetobacco industries marketing board varimi vachapiwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavanenge vatengesa ari ma RTGS uye zvimwe zvikamu makumi mashanu zviri madhora ekuamerica. Asi varimi vakaita saamai Margaret Dambeni vaudza Studio 7 kuti vanoda mari yavo yese ari madhora ekuamerica.
Aiwa mutemo ini ndikuda yusa kana pasina foga yangu ndinopisa because ndiri kuda yusa yusa ndora ndikutoda pa foga yangu nokuti foga itengure bondi kai ndoda yusa yusa ndora ndikuda kuverenga kudai plus RTGS ka haigaisi haitengi ngombe hairori mukadzi zvakawanda saka ndipawo kuti ndite mari muchikwama handiri kubati pasina nebasa ndoda kuita mari ndite mari ko zviro mbedzi manga handina mari RTGS yekubikwa handidi.
Vatiwo vakatenga zvekurimisa vachishandisa mari yekunze nekudaro vanoda kubhadharwawo nemari yekunze. Vakapfudza vati vanotsigira vamwe vavo vari kuti vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuamerica sezvo iri iyo yavakashandisa kutenga zvekurimisa.
Ndokumwe kubasha kwatotanga ikoko surprise iri apa at least ainge ichinzi kupiwa US iri nanika at least zvanga zviri nani fetishaiza US yeda $50 nebond dakatenga $90 atiri mukonvheta yacho saka in ainsby iri US ika at least vatoti tupiwo zviri nani but apa tazenya kupiwa zvakanyanya zvakanyanyisa saka kutisa break market iri zviri nani kana zvaramba risakagadina manyowa.
Sachigaro weti ya MB amai Monica Chinamasa vati mitengo yakaderera sezvo vanotenga foja kana kuti matobacco merchants vari kuchajwa mutero weintermediated transaction tax wezvikamu zviri kubva muzana apo vanotenga foja nekubhadhara varimi. Vati pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nevanotengesa foja nehurumende dzekugadzirisa nyaya iyi uye vanoona sekuti izvi zvinogona kupedza dambudziko remitengo iri pasi iri. Amai Chinamasa vazivisa kuti mwaka uno wange wakaoma chose sezvo kwakapisa zvakanyanya uyewo vati vamwe varimi kumanikaland vakaparadzirwa foja yavo nedutu mupengo cyclone Idai. Vati kusvika pari zvino havasati vave kuziva kuti ifoja yakawanda zvakadini yakaparadzwa nedutu mupengo Idai.
Hatisi kuziva but kana wakainsure that's where the insurance comes in so it's very important that they were insured but as of now we have no figures. As you are aware, it's difficult to actually reach those places. So we know nothing as yet.
Zimbabwe inotarisirwa kutengesa mamirioni mazana maviri nemakumana emakirogramu efoja inove foja shoma pane yakatengeswa mwaka wapfuura. Gore rapfuura Zimbabwe yakatengesa mamirioni mazana maviri nemakumi mashanu nemaviri emakirogramu efoja ikawana mari ingangosvika bhiriyoni remadhora ekuamerica. Vachivhura misika yefoja zviri pamutemo vamuhadhi vati hurumende yavo inotsigira varimi vefoja uye vati inoda kuti varimi ava vabatwe zvakanaka sezvo foja ichipinza mari yekunze yakawanda munyika. Pane misika mitatu yefoja munyika inoti Tobacco Sales Floor, Boka nePremier uye misika yese iyi iri muHarare. Kunze kwezvicherwa zvakabatanidzwa foja ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvose muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.